Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro gumiguru 16 2023 makaterera ku studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodaidzira musangano wechimbi chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo munyika. Asi mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu zvakaita midigari uye vari kufara kuti Pane vari kuruma vasingafuridzire panyaya iyi vakaita seSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira nhasi vaita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe vachivasuma kuti munyika hamuna dambudziko. Izvi vamwe vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende iri kuzviona kuti inogona kubatwa seyakageza negoka munyama. Izvi zvinotevera sarudzo dziri kushorwa nevakawanda kusanganisira veSADC neAfrican Union uye kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudare reparamende. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTRIPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafungawo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende. Hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekuita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
Vamurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTRIPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTRIPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare reSenate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTRIPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vaChabangu havana masimbaya, mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vanonzi havana kuzviteerera. Vamurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTRIPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuro. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngarivhume nevamwe vebato vemutwakazi Republic Party vapfumbamwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyaya dzezvematongerwo enyika vamurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitaura mushure memusangano wanhasi mumiririri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirirawo mubatanidzwa vamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
The briefing has been very helpful to us to understand.
Musangano wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kutarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vozvitevedzera kugadzirisa kana vane zvenyunyutu.
Achitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Australos Siziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange hazvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there's a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. Danu PF ino abuse courts, ino abuse my institutions of the state.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vabekesela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Inopomera vanhu mapolitical opponents to my crimes kuitira kuti vakavharwa mujeri. Inongoshandisa tuma crimes itoto kuti ma criminals asi ma political prisoners. What is issues nenge chiziva kuti aya ma political prisoners.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunza dzisikufara negwara ratora Zimbabwe munyadze zvematongerwe enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe zvokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirangwa zvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika mune matambudziko kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vanotiwo zvakataurwa neSADC zvakaburitsa pachena kuti muZimbabwe zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo, sekuru chaivo, vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havati chakafukidza dzimba matenga, vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizivikanwe kuti paita dusura mumusha. Ndo zvaitika muZimbabwe. Saka tinotenda uye zvakanakira Africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti maorganizations emuAfrica achitendeka chakashata.
Asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi neSADC vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare. Munoona sei pfungwa iyo?
Vanenge vachitaurawo vakarekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka. Imunozviziva kuti matare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako, hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko. Tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madhabho kandidi vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyembedzera kuti iTriple C matare edzimhosva haana kutibatsira. Tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwoji vamwe vaida kumira semakandidi kumapresidential hadzina kufambiswa zvakanaka. Munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutsime rinopedza nyota, kwete kuvasvika ikoko wana tsime rakapwiswa. Apisa tsime ndiani? Mvura yakangwa muchero muchainga yakangwa nezanu PF. Hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero, panyaya dzekuti pave neutongi hwejechekere. Saka matare edzimhosva hongu SADC haina kutadza, iri kutaurawo nemazira enyika kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo. Nokuti kana vanhu vachinge vapokana mumusha hamungotangi maenda kwasabhuku, munotanga magadzirisa mumba imomo. Asi kana baba vaita chibhengene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya, hamurambi muchingoti taurira naye mumba imomo nokuti munotozofiwa kwakutodikwa kuti nyaya iyi ichitoyambutswa iende kwasabhuku iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndosaka muchiona takatinyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuti kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare edzimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandava kunzwa kuti vezanupf vanoti chino kuti kukanyaurangana vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesane isuwo toona sekuti pamwe kupusa pamwe kunonoka pamwe kuneka tsavirai ngoma usiku hurefu kukanyaurangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanupf netripc pari zvino
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachechi macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati nechitaura nesarudzo dzine gakava 2 million vakati vanoda triple c then vamwewo vashoma vakati vanoda zanupiefu ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku 2 million saka nyika yakatsemuka nepakati.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vasvika muTel Aviv, Israel nhasi kuti vaite mumwe musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu. Vakaita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuMiddle East. Misangano iyi iri kuuya pari kutyirwa kuti mauto eIsrael akapinda muGaza, hondo iyi inogona kupararira zvikuru vanhuwo zvavo vakatanga kufa. Iran nechikwata cheHezbollah chemuLebanon vakatoyambira kare kuti vanogona kupindira kana Israel ikatumira mauto muGaza. Asi America yakayambirawo kuti ichatora matano kune vanoda kupindira pagakava reHamas neIsrael iri. Zvuru nezvuru zvevanhu zvafa muhondo iyi, kusanganisirawo zvizvarwa zveSouth Africa, America, China, Canada nedzimwe nyika. Uwandu hwezvizvarwa zvedzimwe nyika hwapambwa hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199. Ukuwo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvafa, uwandu hwacho hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatatu nematanhatu kana kuti 166. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro wesangano rinomirira vatema vechiMoslem muZimbabwe reEntsikelelo Makomborero, Sheikh Laja Yasin, kuti anzwe maonero avo.
Tagwa vanhu verudzi vanosanganisira vamwe vanotevedzera chitendero cheIslam, vamwe vanotevedzera chitendero cheChristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana-siyana.
Saka zvakazouya sei kuti imo muHamas chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nangananga nehondo kudai?
Vanga vari musha wevanhu vanotevedzera zvitendero zvakasiyana-siyana. So from that time pakabva patanga kurwisana. Then ava vari kuzvidana kuti pari zvino maIsraelites ndiwo vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapossessions avo vanga vachigara imomo. Kusvika nhasi uno motoona kuti iyo Israel yatora pakati kurei panga pasiri pavo.
Zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere?
I think munoona sematauriro anoita vari kuUN, vakuru vekuUN, pane vanoitwa ivo Francesca Albanese anova anoshandira kuUN. Pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika muIsrael Palestine iko zvino yava yatinoti apartheid, zvakafanana necolonization yakaitika munyika medu muZimbabwe. ikashikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti apartheid ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two-state solution. Zvichienderana nezvakabvumirana pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa, pavo panotangira apa pachiperera apa.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vatema voshi Muslim muZimbabwe reinzikelelo Makomborero, Sheikh Laja Yassin, vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema muZimbabwe reHarare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera kuti tinzwewo divi ravo.
Tikatarira kuti yakatanga sei hondo iri kuitika yezvino, pane vakaitenda zvakafanana nekukura vataita kare, vaiona munhu akatenda tiri kuona anorova pamuromo waakupa marules iwewe iworiwo watanga. Hamasi yakatenda Israel and zvakaita zvaakaita kutsiva chete kuri kuitika, enda haungazouye wakunarova pamuromo iworiwo watanga mhanda yacho.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara huwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya. Munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarira kuti vanhu vari kutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva, vaiona vanhu vakadzi nevana ndovari kunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel, inofanira kuita inonzi deterent. Inonzi deterent ndeyekuti iwo kana watenda mangwana wotaridzwa kuti usazotende futi. Saka tiri kuti in between kuestablisha deterent nekupanhu vakawanda vasafi kunyanya vasina mhosva sevakatiwa.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Inini chishuviro changu ndechekuti kana chazvikwanisika pana anonzi mahumanitarian corridors ayani aitwe, nyika dzinobetsera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyoyo yesese, asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatsiro rwakaita semvura, zveutano, vanorwara vachirapwa vasina pekugara, vachipiwa shelta zvakadaro kuti sanyanye kunge kuine kushungurudza kwevanhu.
Avo vanga vari mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema resangano rinonzi Harare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mukuziya zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vati havachaende kudunhu reColorado sezvo vachenge vari kumuzinda wavo weWhite House, uko vari kutarisirwa kupota vachisumwa zviri kuitika muhondo pakati peIsrael neHamas. VaBiden vanonzi vanogona kushanyira Israel mazuva anotevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah nemutungamiri webato rinopikisa vaJoseph Boakai vanonzi ndivo vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika, asi vakasiyana nemavhoti mashoma. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, kunyangwe vanhu vanodarika zana vari kufungidzirwa kuti vafa nechirwere chekorera, vanodarika zviuru zvishanu vabatwa nacho. Vamwe vechitendero chechipostori vanonzi vachiri kuramba kunorapwa kubuhera. Mumwe akatanga kutaura nezvekupararira kwechirwere ichi muhurukuro neStudio 7 anoti ave kubatwa seakageza negoka munyama munzvimbo iyi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amusande matsveta avo vakaudza Studio 7 nezvekupararira kwedenda iri kubwera mudunhu raIshe Nyashanu vanoti vamwe vavakidzani vavo vekereke kwaJohan Marange havashadi kutaura navo. Vamatsveta vanoti vanhu vachiri kufa munzvimbo iyi vachiti pane rufu rwemukadzi akatofira mumba.
Maiwa vakashaika nenyaya yekuti vakanga vakaiswa mumba inetende kuti vaende pamasasa pakliniki kuti vandorapwa ipopo, asi vakaramba vakaiswa mumba namai vacho. Kufire mumba macho asi korera kuno kuingo iri kubata mavillage ari manext ichingoti apo neapo apo neapo. Pane vakafa vaya vese hatidi kuti tivavakire kana kuunganepo padzimba dzacho tichiite mangwe maprogramu etikuita.
Vamatsveta vati vacharamba vachitaura nezvedenda iri sezvo richigona kuparadza upenyu hwevakawanda.
Saka vanhu vazhinji vamwe vaakunzwisa nezvekorera havasi kuendepo, asi iyo kutaura kudai pato nechimwe chikwata chakatoungana chitoite zvekutoti gadzegadzee makuwa nekunga kurya kunga kushambisira ndaka ndo zvinhu zviri kutinetsa kuno. Vanhu vari kunoko vanode dzidziso yakanyatsokukura chaiko.
Mukuru wesangano reapostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Tanga vaudza Studio 7 kuti masangano anomirira zvitendero izvi haana kubatana, ndosaka dambudziko remapostori ekwamarangi risingaperi.
Ponzi yangu kunyaya yawataura ndeyekuti collaboration mukushanda pamwe chete ndiyo yakakosha kuti tiite senyika, church, media ne government. Tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzokushanda pamwe chete. Justice, kuparwa kwedzimhosva, vanhu vakawanda kuseri kweshoko raMwari, izvozvo izvo zvinoda kuti tikwanise kushanda tose.
Bishop Ndanga vaendera mberi vachiti zvikwata zvikwata zvemasangano aya anomirira zvitendero izvi ndiwo avhiringidza kuongorora mabasa avo. Studio 7 yamboedza kubata Ishe Nyashanu vanotonga dunhu reBuyera South, asi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vashepa Chengeta vanova mambo makumbe wedunhu reBuhera vaudza Studio 7 kuti dzidziso yezveutano nezvekutyorwa kwekodzero dzevanasikana vanorozwa vasati vabva sera nekuti hapana matano akasimba ari kutorerwa vari kuchikora mutemo.
We have made a lot of progress. It is cascaded down to my villages. Takabatsirwa tirikunana plan international and so on. Zvekuti takaenda kumapostori kwachishopisha zvakamata kutopricha tiri mukati mwemapostori. And also, iva vemapurisa pachizvaro. Tiri kupiwa mukana wokutaura pamachechi especially kwamarenga kwanguya kuya.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kutaura nevekereke yeJohani Marange.
Tinenge tichitarisirawo zvekare kuhurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko rinokwanisa kugadzirisika, asi tikashaisa hurukuro navo zvinonetsa kuti tigadzirise dambudziko, nekuda kwokuti harisi dambudziko idzva revamwe vanhu vasingabvumidze nhengo dzavo kuenda kuzvipatara.
Gurukota reutano, Dr. Douglas Mumbeshora, vanoti denda rekolera riri kupararira zvakanyanyisa zvokuti dunhu rebuhera ndiro rine huwandu hwevanhu vakatapurirwa uye nekufa munyika. Dr. Mumbeshora vanoti dambudziko guru mudunhu iri zvikuru kubuhera district nderekushayikwa kwemvura yakachena zvokuti kuchatangiswa chirongwa chokuchera zvibhorani mudunhu iri. Vativo mamwe mapostori emudunhu iri ari kudzosera shure zvirongwa kusimudzira utano munharaunda nokuti havadi kuenda kuzvipatara. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekereke yeJohan Marange vaNimrod Taguta kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, vateereri tinoda kukuzivisai kuti mangwana tichange tiine hurukuro naElliot Mujaji, uyo akasimudza pasi rese nekutora menduru dzegoridhe makundano ekumhanya nzendo pfupi dzakaita se100 meters kumakwikwi eWorld Paralympic Games. Kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya asi ichidzoka isina chayakabata, izvo zviri kurwadza Mujaji. Nekudaro musakanganwe hurukuro yakakosha iyi yakaitwa naemutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati naElliot Mujaji. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru, kwete mumitambo yevakaremara.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegwara igwaro rakaburitswa neSADC nezvesarudzo dzemuZimbabwe dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye musangano wechimbi-chimbi waitwa nasi nehurumende ichisuma vamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu. Tichatarisawo nyaya yehondo inotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisaya anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nhasi yadaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vedzimwe nyika kubva muAfrica kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo sezvinonzi nevamwe zvaita munyika. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, uye vanotiwo vari kutenda SADC nekubuda pachokwadi kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa zvakanaka. Zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvinonzi zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. vamwe vechitendero veJohan Marange kuBuhera vanonzi vari kuramba kurapisa vatendi vavo izvo zvopakuti kupararira kwechirwere chekorera kurambe kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushayi mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Hola mgela ku Studio 7 mhla ka 16 kaMfumfu 2023 ngoTaboka Ncube endabeni zethu lamhlanje
indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Zwe esilazo namhlanje
andla lezombusazwe elilabameli eparlamenti ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli balo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuli usekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele eparlamenti.
Usobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu eParliament kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TRC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela eParliament lamakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalela eParliament esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla zomphathi ntambo kaHulumende obona ngamazwi omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodlo ze-Afrika kweleZimbabwe. Asizweni umnumzana Muriwa echasisa,
where political party in opposition and represented in parliament of its own
andla lezombusazwe elilabameli eparlamenti ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli balo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuli usekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi kungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Muriwa uphinde wathi ukhetho solwedlule kuleli njalo akusoze kube lohulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sowakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli be-Afrika kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Simpson uthi abakhathazekileyo kabaye emthethwandaba.
I think look they should look at what is provided for in the laws of this country and they follow them to sort out any issues that arise.
Kumele bakhangele okusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge ukuhluphayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayile eParliament kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi unginobhala jikelele webandla le-CCC.
In fact, this is not a Triple C matter. It is ZANU-PF's attack and assault.
Akulani lesisi siloko yiZANU-PF eyenza lokho kusobala ukuba lokho okwenzakala kumalunga ethu eParliamente kwenziwa yiZANU-PF
umnumzana Chamisa uphinde wathi kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanje ngomnumzana Job Scala okuthiwa watsho juzela udlakela
also political prisoners people like Job Scala Garivume the MRA
silazo izibotshwa ababotshelwa ezombusazo uJob Scala uNgarivume labe MRP kumele bakhululwe
uncome okwenziwe inhlanganiso ye Southern African Development Committee SADC ethi kumele kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe
the principle and approach of having African solutions to African problems
kumele kube kutshengisa ukuba indubo zeAfrica ziqedwe ngabantu beAfrica okwachiwa ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu
akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoncwabakazi ethi alwenziwanga ngemfanelo ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Khumbo uthi i-CCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana nalolu abalalo lokuxoshwa kwamalunga alo
confusion esibona ku Triple C yakuloko be recallana eParliament iku reflect on i-problem esihlala sikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku state of nature lapho kungela mthetho khona umuntu oyenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenzwa ngubani amandla urecall asezandleni zikabani kumele kube le constitution kube lama structures from national up to village level esiwazi ukuthi ba reporta kubani olamandla urecall abantu ngubani kungabe njalo amakhosi eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo protect abantu abaelectwe ngamaZimbabwe
eZimbabwe laqhubha ukhetho ngoncwabakazi lonyaka olwachothozwa yiSADC European Union kanye leAfrican Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Amalunga edalela eParliamente lamakansila ebandla le Citizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu kwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UChabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudala leParliamente. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawusoze ayesebenza eParliamente lakukhansili emele izigaba zabo kuze kuyefika umhla ka 25 imfumfu. Achothoza isinqumo esenziwa nguChabangu esoxothisa kwabanye babo. Umnumzana Prince Dube oyebandla leTriple C omele isigaba seNtumba leNjube edala leParliamente ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Cela ukubana libekezele, libe lothando, libe ndawonye sibambaneni, angisoze ngalichiya eNtumba njube constituency njengomuntu elangikhethayo ngizabe ngilani lokhu nje esikwenzileyo kathi esingumbe sikwenzayo okwe disengagement ukuzama nje ukusenda i-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma constituencies sizama nje ukusenda i-protest message
umsekeli kaMayor uKhansela Donaldson Mabuto uward 9 ngomunye wabaxotshwe nguChabangu uthi bangena kuZulu hathe emaofisini ekhansili
thina sizabe sisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eMpopoma senior citizens lama key stakeholders ethu uKhansela nyukhona ngikhona eofisini yami kaThesi ngiseva linama residents kaward 9 Mpopoma loko kukhulunywa kwabo babuChabangu lokho hayi baphupha sizobona ukuthi kuyozala nkomoni
uChabangu uthi uzajeza wonke amalunga leli bandla angaxotshwanga enyekela ukuya eParliamente la kuma council
kasikwazi lokho ukuthi kulabantu abaza disengage thina sazi ukuthi ama members of parliament baku suspension bengaqedi suspension yabo bazahamba emsebenzini baye kwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze kodwa nxa kuyikuthi babe sebethethe khonoko ukuthiwa yi disengagement izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqeda ebandla le-TBC asebhalele uChabangu embophisa ngesenzo sakhe sokuloba incwadi yokuxothisa amalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili. UChabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa-ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayereceiver ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TBC. Kasikwazi-ke ukuthi bawathethe njani lawa ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. Umnumzana Melusi Mpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edalela ephalamende labo bengaxotshwa bengakhalala ukuya ephalamende okwesikhathi esithize.
Umember of Parliament loses his position as member of parliament nxa engalova iparliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo kaspeaker or president of the senate. I-21 days ezikhulunywa ngazo lapha bakhuluma ama-days lapho iparliament iyabihlezi khona isenza umsebenzi weparliament.
Ubele ungazwanani emhlanweni waleli bandla ukuthiwa yi-caucus meeting izolo amanye amalunga esola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumeli saleli bandla uPrimes Mkhwananzi ubengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Ngingu-Ezra Jesus Banda weStudio 7 kobulawayo.
Umongameli wakele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuza ngesikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezine asebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ukudlelana namanye amazwe umnumzana Antony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yassin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership kule umhlaba yabona, like mina ngazalelwa ngakhulela eGwebu, ngaba nendlu lapho. So mina uma ngihlala kule ndlu, if ngithatha umqashi or iloja or umuntu wenze irent, ngithi ungahlala kule room, ungangeni e-sitting room, ungangeni kuphi, ungisebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo, but umqashi lo, this iloja or i-tenant, ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu, sengifuna ukuthi wena usuke kule ndlu le uyohlala somewhere, sekuba ne-problem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe, indlu yakhe. But lo umqashi lo sekazibonana ma-right to the extent yokuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo, abantu banemali, abantu bana amandla ufana nabo-America, ufana nabo-Britain. Because mina uma ngibhikile le cala leli, sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. Kune-statement bayikhuluma before 1947, bathi the land without people, for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyiwa phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi UN iplay i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay, sibe ne-agreement past years, asilandeleni le agreement. Then sibone ukuthi abantu basePalestine, ePalestine, kunenkinga le-Hamas. Idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba ne isikhalo bangene ku-Israel, yabona? So masiqale nilapho ukuthi i two state solution le even if is not 100% kubo abantu base Palestine asiqale nilapho kube ne peace kukhulume lapho then ama rights ukuthi ubani une right leyo nayo le right kuzokhuluma later but kona manje every day abantwana bayashona abantwana bayabulala so angeke siqhubeke kanjalo.
Lo ngu-Sheikh Laja Yasin owenhlanganiso yemakhomborero insikelelo Trust obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things are happening like that, even though it's regrettable that if the innocent will suffer most during conflict, there has to be a deterrent that needs to be established.
Abantu be-Israel babeziphilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga ikuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa ikuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu kunzima ukuthi kukhulunywe iswane kube lokuthula ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is avowed to your destruction. There is no negotiating with such an enemy.
Lo ngumnumzana Modric Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumdeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wehluleke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abaphikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngolwezi. UZulu ukhuthazwa ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emathasini amaphilisi ngomnumzana Philemon Chakawa okhuphela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakawa uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacies bathembekile ngakho-ke kumele uZulu alandele abakulobayo emakhasini amaphilisi hathi ukuwanatha santando.
Discovering formulation, the down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
udokotela Joichi Famba ofundisa e-University of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engathiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kitty Tareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi alama-opioids ikakhulu ayingozi uma enathwa okungahlelekanga. Udokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso elwisana lezidakamizwa eRua Inner City uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benanze isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengagcini bengena-ke engozini lukhona ukuthiwa i-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo inikiweyo kutsho ukuthi ukhangelwe kwabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutsho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezo zinto engiziqambileyo, age, weight.
Udewa uthi ama-pharmacist anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulali nokumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuyisilinganiso sokungama-20 babilekhulumi 20% basebenzisa-ke amaphilisi athiyeneyo ngendlela engaqokanga. Ngimele iSitudio 7 eHarare ngivumak Peter Ntambi.
Sesifikile isikhathi sokulima kweleZimbabwe, abanye bekhala ngokuselakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulukazi zinambekele siyakwazi ukuthi vele kuyatshisa noba izulu likhona vele kutshisa sithiyane lo mumbu kancane unless na umuntu enamanzi wakhe engaizigeta engathelezile. Yes, kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu sihlanyele esithi ngesilungu ngama-traditional grains, unyawuthi wethu, ibele lethu inokula ma-varieties amaningi. Ama-open varieties angalani ayamelana nelanga elikhona. Uyakukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna khonokho kungani. Akuthi-ke sesitsheliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane uthi na usukuhlanyelele khonokho imbozo lezo ezimelana nelanga sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani uma kukhona sivale ngamahlabithi lawo amahlangu siye buthi amahlangu sivale lokho esithi yimanje sizele ukuthi lelele izulu elincane elikhona sikwazi ukuthi kumanzi zakhona kuzahlala bukhona for an elongated time, say for 2-3 months, you know, kube njalo sikhave simake futhi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokhu Baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyela inyawothi lokunye, kodwa siyawazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bakuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngumbuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu abathanda ukudla inyawothi, abathanda ukudla amabile eklang, you know, esithi yisogama. Kodwa kulime nxa usendaweni ewomileyo. Ukulimelani, uzathatha-ke uyefaka e-GMB. Uzathatha na i-GMB iphuze ukubhadala ngoba vele kulomtrangisi. Kunekhampani leya kobulawa etshwala le, ingwebu. Iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyabheka utshwala. Thatha imali yakhona besithengisile, uyethenga impuphu yakho eyomile. Kulokuthi ulambe, usole umumbu olimileyo, usole le mali. So you rather plant in ama-traditional grains, uwathengise. Yingi lami ngiyawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo efuya ngayo iy'nkukhu zami ezonakhazi. Uyabona? So bakhona abalimi abafuna inkukhu abayafuna amabili. Weza kushila imakethi yakhona leyo. Kuthi-ke ngawuthela imali yakhona leyo uthi ungayathenga-ke impuphu yakho yani eyomuntu. Lelo ngapha emandebeni lapho ongani kome khona. Sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zethu zingane. Ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, ovundla, bana ezincane. Wayezincane ngoba lazo ziyamilana nelanga, ziyamilana nokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimi sebakhona esigabeni sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okuhlezi onganiluphezulu khonokho kuqakathekile. Ngithathe njalo futhi ezinye iy'ndima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla kwembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabatshela ukuthi khona inhlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zabo. Kodwa kuyancedisa ukuthi nxa ukudla okunethwa sokuphendula ngalo, lakho kuthatha khonokho okulimileyo ukuchole kumbe ukuthola kumbe ukugaya kumbe zani kumbe ukugamula usungafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, kubuya uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza uSilethemba Mkhwebu, uZumuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngibingelele nezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa unaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kwesesibile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nginakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esembingelela lani basakazi,
salibonani kuStudio 7, igama lami nginobuhle Ngwenya odumenge likamasitshela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu nocina Thunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi, loNdodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. NoNkosi, noSiya, loMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 7 njani balaleli? Hayi, obulisayo nje nguNcube. Umfana kagogo obulise lapha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-Olet Dami kwele ngisuza le esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 elisethulela inhlelo zethu. Mina igama lami nguBheki Wotoni. Basakazi bakaStudio 7, siyajabula inhlelo zenu elisethela zona. Ngokuhlala mina ngiseSouth Africa eJohannesburg, ekhaya mbuye entaba zindula. Ngibingelele umamncane wami oseUK, hayi linjani lonke khona ngapho. Ngibingelele bonke abatsha abaseZimbabwe labase-Afrika bonke ngediaspora. Kubambaneni senzeni into ezinhle, siphakamise Southern Africa. Ngiyabonga.
Bonani, salibonani kuStudio 7 balaleli. Nengikhulumayo nguGayton Sibanda wematopo e-Dirong Talks injelele wayitonda. Ndithanda ukubingelela izihlobo zami zonke zisemazweni.
Sanibonani emsakazweni. Niyaphila kodwa nonke? Hayi, mina ngiyaphila. Ngiyaphila mpela kakhulu. Okhulumayo nguSolomon Mkhokheli Ndlovu Masiza. Ngokuzalwa ngiseKhezi, konyongola komqabuko, St. Joseph Mission, isikole engifunde kuso. Bengisathanda nami ukuthi ngibingelele wonke abangaziyo, ikakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu. Iy'ngane zami sibabongeni Masiza Ndlovu, kuzothi awande Masiza Ndlovu, ngizothi uSiyanda Masiza Ndlovu oseBulawayo. Laba abanye balapha eGoli sibabongeni awande bakhona la eGoli. Ngithande futhi ukuthi ngibonise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya, abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu nje ngibabulisa bonke. Ngiyabathanda bonke. Mathia Njini ngiyamthanda, unkosikazi wami ngithanda izitayela zonke, nami ngithi ngizizongithanda ngendlela e-right.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayezo yenu. Thank you. Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kwele Zimbabwe. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ePhalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.